pamusoro yevachererere ini zita rangu ndinonzi vateki nyamba ndichimirira department yemeteorological services avo vanoita zvokuongorora mamiriro ekunze nezvakarewo nokuongorora zvine kudengenenga kwenyika kungangide kuchiitika ichokwadi kundengendenga kwakaitika nguva dzingangoita 28 nguva dzezimbabwe dzemanheru apo kundengendenga kwakarema kune huremu hwekuita 6.5 on the Richter scale kwakaitika mubotswana nzvimbowo dzemuzimbabwe ehe nekusouth africa zvakanzwika saka tinotarisa kuti maongororo edu atiri kuona vanhu vazhinji kubva kuchipinge gwanda kariba mutare bedbridge weather kezi harare kubulawayo nekutora muti kwese kwese vakanzwa kundengendenga ikoko asi chatisinganyanya kuziva ndechekuti hatisati tawana hedu hwohwokuti pane zvinhu dzimba dzakapunzika here kana kuti pane zvakatsemuka here asi isusu sevabazi vemamiriro kunze neyemamiriro ezvinoitika zvekundengendenga izvozvo mazuva anotevera mashomananaya tichange tichiona kuti zvakamira sei kune kwakapunzika here kana kuti pane zvakaitika zvakanyanya kutitevera kana kukuvadzwa kwevanhu nezvakadaro
mungatimi vanhu vachinge vanzwa zvakadai tomboti zvanga zvanyanya maningi vanofanira kuita sei vachiona kana kwandengendenga kudai
chinowanzoitika ndechekuti kundengendenga kunogona kungouya musina kuzvitarisira zvakasiyana nemamiriro ekunze atinoziva kuti makore aya achangonaya saka zvinonetsa kuti mungadii asi zvakadaro tinonge tichikurudzira kuti kana kuri kunge dziri kana kuti uri tingati mumahofisi mune matebhuru aya anenge matafura aya unogona kuhwanda pasi petafura pematebhuru iyayo asi zvichienderana nokuti kundengendenga uku kwakakura sei tinoziva kuti kune dzimwe nyika kazhinji kazhinji unozoona dzimba kana mahofisi zvichipwanyika saka zvinogona kunge zvine njozi asi tinoona hedu kuti muzimbabwe nokuti kundengendenga kwakaitika kure chikuresa kubotswana uku handidaire kuti pane zvakanyanya zvinge zvakaitika zvokuti kana kuti zvekudonha kwedzimba tisingazive zvedu sekutaura kwandaita kuti tichange tichizoongorora kuti pane zvakaitika here zvo asi madziviriro acho ndeyekuti kana zvichikwanisika unongohwandawo pasi petebhuru inenge yakati simbei zvichiendeana nokuti imba iyoyo kana kuti hofisi idzodzo hadzisi kudonhere tinoti mabricks nezvakadaro kana marani asi kazhinji kazhinji kungobuda uchimhanya kuenda pakapanze pasina kuresa nemabuilding zvinogona kubatsira izvozvo nokuti hauzowirwi kana nezvimwe zvinhu zvinogona kukuvadza so ndo zvinenge zvichikwanisa kunge zvichiitika muchidimbu kuti munogona kuenda pakachena panze kuti mukwanise kunge muchibatsirika kuavoida kwevatingati kuzotemwa nezvinhu zvinenge zvichidonha apo mukundengendenga kwaiita saka ndati inini sokunzwa kwakatinoita dzimwe nyika unoona kuti zvino panoitika yatingati pachirumbi distraction yakakurisa asi isusu tinenge tingati mhanza zvedu kuti ipapo apa hatisati taona maripoti ekuti pane zvakaitika here zvakadaro
mungati menyika yakagadzirira here dai paiwanikwa chiitiko chakadai chichitangira imomo muzimbabwe pane zvidzidzo zvamunazvo here zvamunodzidzisa vanhu uyezve nyika ine zvekuzobatsira nazvo vanhu here
ndisingazive ndodarira kuti mamwe mabazi ehurumende kana edzimwewo nhengo dzinogona kunge dziri munyika dzinogona kunge dzichikwanisa kubatsira ipapo asi isusu tiri vemamiriro ekunze nevane vanonge vachitarisa izvozvizvi isusu tinowanzwa chinonyaya kunetsa pakundengendeka kwenyika kunoti haunyatsoziva kuti zvichaitika munozongoona zvaitika saka ndinodaira kuti pane mapazio sekutaura kwandaita ehurumende vane basa iroro rokuzonge vachibatsira vanenge vavingwa nenjozi yakadai asi isusu tinenge tange tataura kuhurumende kana kuri kuti kune vamwe vakuzizhinji jekerere kuti ndo zvaitika izvi asi kupfuura ipapo hatinge takuregera mabazi edzimwo ehurumende kuti ange achipindira
mataura imi kuti pane bazi rekambani yenyu rinoona nezvenyaya iyoyi uyezve pane zvinyorwa zvavaburitsa mombotiverengerawo zvinyorwa izvi zviri kuti
Icho kwa di ningadi ku mandire gerera ningadi kuverenga pachirumbi gwarola taburisa sema mirror services with Department of Meteorological Services tang taburisa tichiti a magnitude 6.5 on the Richter scale earthquake was experienced in Botswana on the side of April 2017 at 1740 or 1940 local time. The earthquake was felt in most parts of the country and surrounding areas. The epicenter of the earthquake was determined to be in Botswana, and most parts of Zimbabwe felt the tremor. According to people whom we talked to over the phone, and those who called from Chipinge, Gwanda, Kariba, Mutare, Bidebridge, Weza, Kezi, right through to Plumtree, they felt the movements and also had the rumbling and the shaking of door panels, rattling of windows, and some even felt their houses vibrating. But at the moment, we still also expecting aftershocks, and these normally come hours, days, or even weeks after the main earthquake. So we are actually urging the public to be on the lookout. At the moment, we also don't have as yet any information or reports of any damage to property that could have been experienced across the areas that were affected. Those statements, I think that Yataburi says, Susurema Miro, kunze nezve earthquake iyo yakaitika Madeko.
Vanenge vaona zvinenge zvaitika vanokwanisa kukubatai sei imi organization yenyu taona muri kutaura kuti vakwanise kunge vachitaura kuti pane zviri kuitika kwavo kupi uyezve vanokuwanai kupi?
Haichokwadi vanogona kutibata pa nhare dzinoti 2+263 kana muri muHarare prefix na 4778176 kana kuti kugutare Bulawayo plus 2639230508 kana kuti 230509. Iyo namba yandapa yekupedzisira ndiwo kune mahofisi edu mahombe anoongorora nezvinoitika izvozvi yatinoti seismology office, vanonge vachitarisa kuti zvaitika kupi, zvaitika nguvai. Ndoko ndingade nyaya kukurudzira kuti vanhu vange vachibata namba idzodzi. Ndingade kuripita zvakare kuti plus 2639 then 230508 through to 9. Notenda.